Vamnangagwa vapa mamwe madzishe zvikakarara zvemota zvemhando yeIsuzu uye kuvavimbisa makadhi ekurapwa epismas magetsi pamisha yavo pamwe nekugadzira migwagwa yemunzvimbo dzavanogara. Kunyange zviri kupiwa madzishe izvi zvichibva pamitero yehurumende, vamunangagwa vati vanoona bato ravo rezanupf riri iro rinokodzera kupiwa rutsigiro apo vange vachikurudzira madzishe kuti achengetedze runyararo.
Naka eratema, we have to defend the identity and the respect of the African person by voting for the only revolutionary party in this country, ZANU-PF.
Vamunangagwa vati vachaenderera mberi vachitarisa nekugadzirisa zvichemo zvakasiyana-siyana zvapiwa nevatungamiri vekumaruwa ava, kusanganisira kuti pasave nevemabhizimisi anoita zvicherwa munzvimbo dzekumaruwa vasina budiriro yavanounza munharaunda. Vatsetsa vanhu vanga vari pamusangano uyu pavati vashamisika kuti chimwe chezvichemo chemadzishe ndechekuti vanoda kupiwa mari yekunze. Mutungamiri wekanzuro yemadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vataura mutungamiri wenyika vasati vatora mashoko avo vatora nguva yakareba vachirumbidza utongi hwehurumende yavamunangagwa. Vati kunyange hazvo madzishe achifanirwa kusave nedivi ravakarerekera, zviri pachena kuti bato rezanupf ndiro rakakodzera kuvhoterwa.
Kana toida kudonza kuti vatungamiriri munombotangarira nyaya yandataura kuti hanzi kune vakanogira nyika yenyu.
Bumbiro remitemo yenyika rinobudisa pachena kuti madzishe havafanirwe kupindira mune zvematongerwo enyika, asi pave nenguva vacharumbira nevamwe vachiratidza divi ravakarerekera. Vacharumbira vakatendeswa kumatare nenyaya yavo yekutsigira bato rezanupf iri. Vamunangagwa vati vanhu vemunyika dzakasiyana-siyana pasi rose vanodada nekuve netsika nemagariro avo pachavo, vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vasade kutora tsika dzakaipa dzekune dzimwe nyika vachisiya dzavo. Vamunangagwa vati nyika inofanirwa kuvakwa nevene vayo, asi izvi zvinoitika chete kana vanhu vose munyika vakaguta. VaVincent Chakunda, mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvebudiriro nekutongwa kwematunhu uye vari muongorori yakazvimirira, vati hazvishamisi kuti vacharumbira nemamwe madzishe vari kudivi rehurumende yezanupf.
PaUDI munoona zvichinzi madzimambo akatsigira declaration yeindependence yakaitwa navasmith. Saka tinowana kuti madzimambo pachavo nguva zhinji vanoita sevanorerekera kudivi remapato anenge achitonga nokuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira, chokutanga mabenefits pachavo, nokuti nguva zhinji mambo unokora kubva kuhurumende nezvimwe zvakawanda zvinoita kuti umambo naiye mambo ave nechiremera mukuita kwake kwebasa.
VaSweden Chirodza, mutauriri webato reCCC mudunhu reBulawayo, vatsinhirawo zvimwe chete.
Kasike kutanga Chief Charumbira vachorwa nevanhu kweze dare redzimhosva rakatombovaona vaine mhosva, zvinova zvinhu zvakaita kuti vanhu vasafare pavakasarudzwa mukomiti yeAfrican Union. Munangagwa vagara vanosikanwa nyaya yavo yekushandisa maoko ehurumende kuita zvematongerwo enyika. Apa hurumende inenge itarisirwa kunzi itaitira munhu wese zvakaenzana.
Murongi wezvekufambiswa kwemabasa musangano reElection Resource Center vaSolomon Bobo Spunu varumbidza kurudziro yekuchengetedza runyararo, asi vatiwo zvakakosha kuti madzishe atevedzere mitemo yenyika. Musangano wemadzishe unoitwa gore rega rega, asi waive wambomiswa kwemakore matatu apfuura nekuda kwekutekeshera kwechirwere cheCOVID-19. Musangano wegore rino ndiwo wekutanga kupindwa nemasadunhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.